ya muzimbabwe tangati chishanda inini kuna kuedimbra nevamwe vangu muzimbabwe vehurumende newe kuinvest of zimbabwe kubvira muna 2012 tangati nechirongwa chekuti mwana wega wega muzimbabwe 5 million vana vacho kuprimary school kusecondary school mwana wega wega gore rese aidaidzwa kunzi uya tikura pebehavhi yamahara zvaisiitwa svondo 1 chete mugore rese mwana wese aipiwa tsamba enda kumba unopuwa bvumikidzo nevabereki vako tikurape mahara ende kurapa bhirazia chinhu chiri nyore nyore unopiwa mapirisi ako kamwe chete homa ndozvinouraya makonyo acho taka gore rese rese 2012 13 14 15 16 2017 tanga tichirapa munhu wese 2018 opa taka tichimboregai tione kuti vanhu vachine bharazia here then 2019 2020 covid kubva yauya kubva zvaita sei zvatimbomisa chirongwa izvi iko zvino izvi titori pakati pekuronga nehurumende yemuzimbabwe neveku-WHO kuti tichitangisa chirongwa ichi muzimbabwe totangisa gore rinouya 2023 kusvika 2030 tichirapa munhu wese mwana wese wega wega anenge ari kuchikoro nemunhu mukuru anenge aigoti ane bhirazi saka kana maakushedzerwa kunzi uyai tirape bharazi yamahara endai ndekuti chirongwa ichi chinoshanda
chirwere ichi chinokonzwa nei
chirwere chebhirazia chinokonzerwa nemakonye makonye aya anenge ari mumvura inoyerera saka murwizi panoenda vanhu pai pai vachinodarika rwizi kana kuti vachichera mvura yekuyambuka kana vana vanotambira murwizi marwizi mazhinji anonoona maharare ayaya anenge ane utachiona hwacho saka pakupinda pai pai utachiona unoita sei unopinda muganda medu woenda muropa
munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichi chebhirazia
kazhinji pekutangisisa chaipo paunosangana neutachiona uyu unonzwa kuswinyiwa paruganda kuita runyawiri kana kwati perei masvondo matatu unonzwa kupisa miri kuita dikita kuita kutemwa nemusoro ndekuti chii ndo panenge paakubudisa chimazai ayaye makonye echirume neechikadzi nzira yavo kuti aone kubuda muwesi mako kana kuti mutsvina saka chinhu chizhinji chinowanzoongororwa nevanhu kuita weti neropa kana kuti tsvina ineropa saka wakangogona cheto tova kuita weti neropa kana kuti tsvina ineropa unofanirwa kutoona kuti warapwa ndekuti chii utachiona hwakutokanganisa utano hwako